manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musoro shondo gumiguru 19 2021 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC muchienda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoradzikwa kumusha kwavo kuchivhu nhasi. Nengo dzebato rezanupf dzokandirana makobvu nematete kuchinoi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nerezo utano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri kana kuti 4782 vanhu zviuru zviviri nezana nevatanhatu kana kuti 2106 vakabatwawo nechirwere ichi zvasiya vanhu zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 191673 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino Manzi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mana nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nematatu kana kuti 4,047,743 vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezviuru zvitanhatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana kana kuti 3,063,934 Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukupera kwemwedzi uno kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Kuuya kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron kwapawo kuti uwandu hwevari kurwara neCOVID-19 huwedzere zvakanyanya. Pakazivisa hurumende kuti mhando itsva yechirwere ichi yainge yawanikwa munyika musi wa5 zvita painge paine vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nematatu kana kuti 2,843 vairwara asi kusvika nezuro vari kurwara vainge vave zviuru makumi mashanu nechimwe nezana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 51,136 Mugozeya nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uku, tabata nyanzvi munyadzi zveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Mhando yeutachiona hweOmicron hweCOVID-19 hunokurumidza kutatapuriranwa zvikuru kudarika dzimwe mhando dzakasiva. Saka ndosaka muchiona kuti nyangwe mafigiri chaiwo munyika yeZimbabwe, munyika dzekusouthern Africa, munyika dzokuEurope zvikuru sei dziri kuratidza kuti vabatwa neutachiona hweCOVID-19 vakatarisana nemhando yeOmicron mumazuva adarika zvinotoratidza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando akaita sana Delta variant vaya.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti vanhu vaite kudzivirira kutapurirwa kana kufa nechirwere ichi?
Chatinokurudzira chagara chikurudzirwa ndechekuti vanhu ngavabayiwe nhomba yeCOVID iyoyi mavhaccine aripo akatenderwa neWorld Health Organization, akatenderwa nehurumende. Saka muchaona kuti vanhu vazhinji vachiri vamwe vava vachiri nekufunga kuya kwokuti zvine zvazvinozovaita zvakaipira muviri wavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti sainzi haisati yaona izvozvo.
Saka zviri kutaurwa zviri kubve picha izvo sebaonerei.
Dzinongwawo nhaurirano dzevanhu vanenge vachingotaurawo makuhwa avo kwavanenge vari asi vasina umboo hunoratidza kuti pane macomplications akamboonekwa akasionekwa nenyaya yokubayiwa nhomba yeCovid-19. Saka vanhu vane kuvarairwa ikoko nokusangoda kuti inini handisati ndafunga kuti ndingada kubayiwa. Saka muchaona kuti kazhinji vanhu vakasiona kuti Omicron iyoyi iri kunyanya kupararira mune vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 kudarika kune vakabayiwa.
Zvine dambudziko ripi chaizvo kune vasina kubayiwa?
Pakupedzisira kana pachizomuka macomplications kana kurasikirwa noupenyu zvinomuka kune vaya vasina kubayiwa kunyanya. Saka vanhu vari kukurudzirwa zvikuru kuti ngavabayiwe nhomba iyoyi yeCovid-19 zvinobatsira kuderedza kubatwa noutachiona hweCovid-19 kana kurwariswa nahwo.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato reZANU-PF, uye nhasi dzimwe nhengo dzevechidiki dzebato iri dzaratidzira zvakasimba pamusangano webato iri weProvincial Coordinating Committee wanga uchitirwa pachinoi University of Technology. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanodarika zana vasvika musangano uri pakati vari mubhazi nemotokari diki ndokusvikoimba nziyo dzehondo yechimurenga. Mukuratidzira kwavo vanga vachiti vanoda sarudzo dzematunhu dzakajeka dzisina chitsotsi. Vadoma mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakanyesparadza semumwe mukuru asina kuita sarudzo dzematunhu madiki zvakanaka. Mumwe wevechidiki anga achiratidzira asina kuda kudomwa nezita wekumhangura anoti pane nzvimbo dzakawanda dzisina kuitwa sarudzo.
Izvozvo madhisi mamwe ese akaitwa asi mhangura erection emhangura one district aina kuitwa nenyaya yakainesparata ndeyakakonzeresa napisi wake ari kuiaanzani zulu ari kuita vanhu vokuinfosa akuita handpick ari kutora vanhu jakutomsewo onzi munhu akuna kupita even chigaro chokurosi.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wechidiki vaLazarus Meki vekumakonde.
Ndiri kungoti tinongoda justice kubva kuna Kindness Barada district chairman ndiye ari kukonzera confusion mumhangura ari kugadzira maparallel structures emusangano haasi kuda kuti vanhu vaexercise democracy nekuti vakwanise kunge vachivhotera vanhu vavari kuda.
Vaparadza varamba kutaura vachiti titaure nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu vaAbia Mujeri avo vati mhangura rimwe rematunhu madiki anosvika 26 asati apera kuitwa sarudzo. VaMujeri vanoti pane vamwe vakuru vari kutaurira vana vemusangano manyepo panyaya dzesarudzo kuti varatidzire.
Tine 430 madistricts akaita established in Mashonaland West Province. 404 ndoakasubmitwa, 26 asati asubmitwa, they are still there, ane maproblem. Saka ndoarikugadzirwa nhasi up to tomorrow, we will submit them after that maproblem. So for the Mhangura one, we still have to go there to know that's a problem yeMhangura one.
Okay.
Saka ina kusubmitwa. There was no reason to fight or to do what. Pane munhu angoinsaita vanhu avaudza zvinhu zviri wrong.
Mutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa avo vanga vari pamusangano vati hapana chekuratidzira sezvo nhasi kwanga kuri kusheredzerwa mazita evanhu vakaisa mazita avo kuti vapinde pazvigaro.
Tingotaura kuti nhasi kwakungodaidzirwa mazita evanhu vari kuenda kumaelections, hapana abviswa, hapana apamidzirwa. Saka hapana chikonzero chekuti pangave nemunhu angave nekunyunyuta nazvo. So tatoshamisika kuti kana papaine vaine handa kuziva kuti nezi yacho ndeyei. I'm sure resident minister achaona kuti zvafamba sei because vanhu havafanira kuuya kuzongoita bopoto pasina chikonzero. Vamatuke vangouya kuzotora mazita. Saka kana vachitorwa mazita emaelections chikakunetse chii, chikakusote chii hapana.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Madhuku vanoti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU-PF nekuti ndimo mune mukana wekupfuma zviri nyore zvine huori.
Nyaya dziri kuitika mubato reZANU-PF dzekuti makwikwi ari kuita mumaprovhinsi akakura chaizvo. zino kwa za kuti mbutila zino sitatu se kuona kwangu se kutangani kikuti mnika ili Zimbabwe ma opportunities chayo chayo anotuwa inikwa kumusangana we Zanu PF nikuti Zanu PF ndilo sepato ili kutonga kana ndio hurumende saka tuna kuti upfumi uri mukati me Zimbabwe usanganisa upfumi watiri kuona kuma mining kuti ukwanisa kunge une upenyu hwanorarama zvinonyatsa kuendeka kunge uri muma structures kana kuti kunge uchikondrolwa nemusangano wezano PF.
Munyarikana anorerekedzeka pamusangano wanhasi vari munyori mukuru wezvekudzivirirwa kwebato rezanu PF mupolitibhiro valaf momatuke vati vanhu vanofanirwa kuita sarudzo murunyararo semhuri imwe chete. Kunyange chirwere checovid-19 chiri kupararira zvine musindo, vamwe vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano nemapurisa, vatsigiri vezanu PF vange vachimba vakawanda vasina kana kupfeka mamask. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tirwe kuti sei Zanu PF vari kuita misangano asi MDC vachirambidzwa nguva zhinji. Sarudzo dzebato iri mumatunhu akawanda dziri kukonzera mhirizhonga uye vamwe vakatoendesana kumatare edzimhosva kumanikaland neHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwaHwirisha kuChivhu. Vamwe vanga vari pakuradzikwa kwavamavhinga vanosanganisira mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku. Vamavhinga vakashaya musi wa4 zvita kuSouth Africa uye vainge vave nemakore makumi mana nemaviri. Vainge vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica uye vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Mushakabvu aizikanwa nekubatsira varombo zvakanyanya zvikuru vaya vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Vamavhinga vaizikanwawo nekusaruma vachifuridzira uye vaigara vachitaura zvakanyanya panepfenyuro ino yeStudio 7.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamendi nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva ngavataure nemagweta kusanganisira magweta anomirira kodzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakare kukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika zvinopa upenyu kunyika kwete kushingirira kutsvaga mitemo inoshungurudza.
Iro izwi ramushakabvu Dewa Mavhinga. Tinoti zororai murugare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi wechipiri kuzivisa nyika yavo nezvematanho avachatora kuedza kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCovid-19 inonzi Omicron. Kupararira kweCovid-19 uku kwave kumanikidza zvikoro zvine chitsama muAmerica kumbovhara. Mhando yechirwere ichi iri kupararirawo zvinotyisa munyika dzakaita seBritain, Germany neNetherlands. Nyika dzakawanda dzave kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba. Turkey yazivisawo kuti ichapa nyika dzemuAfrica nhomba inodarika mamiriyoni gumi nemashanu. Ukuwo South Africa, imwe nyika yakatanga kuona mhando yeOmicron iyi, inotiwo ichapa dzimwe nyika dzemuAfrica nhomba mamiriyoni maviri dzemhando yeJohnson and Johnson. Mauto emuSudan nhasi avhara migwagwa eguta guru renyika iyi reKhartoum achiedza kudzivirira vanhu kuratidzira nekusafarira kwavo utongi hwemauto aya akabvuta masimba achishandisa pfuti musi wa25 Gumiguru. Muchirongwa chedu chatino tarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Nasi tine hurukuro na amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network muZimbabwe. Amai Nyirenda vanoti nyaya yekuti vanhu vambogara muDzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 iri kupa kuti vanasikana vakawanda vambunyikidzwe muDzimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nekuda kwekushaya zvekuita munguva ino, vana vari kupedza nguva yakawanda vari pamba vasina zvakanyatsorongwa zviri kuitwa. Saka kazhinji kacho tiri kuona kuti vana vari pakati pemakore 12 kusvika pa16 vari kubatanidzwa munyaya dzekuita zvepabonde, kazhinji kacho vachiita zvekumanikidzwa. Uye takaongorora zvakare kuti dambudziko iri riri kutonyanya nekuti kwapomerwe mhosva wacho vari kumanikidza vanasikana ava, vanhu vekuti mwanasikana wacho anenge achiti ari kudana nemunhu iyeye. Kashoma mupomerwe mhosva paari munhu asingazivikanwi nemwanasikana uyu. Matambudziko anowira mwana uyu kazhinji zviri kuguma nekubata pamuviri zvaanenge asina kutarisira uye kuregedza chikoro. Vana ava kunyange mutemo wavo kubvumira kuti mwanasikana aramba achienda kuchikoro. Tiri kuona kuti kazhinji kacho mwana iyeye anopedzisira atoregedza chikoro nekutya kusekwa nevamwe uye kuremerwa nekutarisana nevamwe.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kunzwawo akukanganisa raramiro yemwanasikana?
Vabereki vazhinji vakarasikirwa nemabasa paCovid-19 apo zvichiita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Mari dzavaivana kare hadzichakwanisi kubatwa nenyaya yekuti kumabasa hakuchaendwa kana kutengesa tengesa kwacho, mari dzacho dzinenge dzisipo dzekuti variritire mhuri. Saka vanasikana vari kupedzisira vaita zvechifambi, vaakubatanidzwa mune zvekuita zvepabonde zvisiri pamutemo nevanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vari vakuru chaizvo kwavari. Zvopedzisira zvekuti vana vanoita zvirwere uye shungu chaidzo dzekuti vararamirewo zvimwe chinangwa panenge pasisina. Saka mwana iye anopedzisira arasikirwa netariro yeupenyu uyezve anenge akutadza kuenda kuchikoro uye remangwana rake rinenge risisina kujeka nekuti kana apedzisira chikoro panzira hapana umwe mugumisiro waanenge akanyatsotarisana nawo une kubudirira kuri mukati mazvo.
Ko matambudziko aya angagadziriswa sei?
Kuti matambudziko aya angagadziriswa sei, nguva yaakupedza vana vasina zvokuita zvakarongwa yawandisa. Zvaakuda kuti ivo vana vanzwisise uye kubatsirwa kuti vave nezvinangwa zvinovabatsira paupenyu. Vabereki uye vanoda kubatanidzwawo pakubatsira vana vavo nekunyatsoongorora mafambiro ari kuita vana vedu, tizive shamwari dzavo uye kuti zvii zviri kuitika kwavari pavanenge vasina zvokuita zvechikoro. Kazhinji unotonzwa mwana achitaura kuti mukomana aiuya kumba ndokwavaisanganirana. Saka sevabereki ngatipei ngwariro kune zviri kuita vana vedu, tozouyawo kumapato anosimudzira kodzero dzevana. Pachinzvimbo chekupedzera nguva mukugadzirisa matambudziko atomuka kare, tingada kuvawo nemapurogiramu anobatsira kuti vana vave nemafungiro anokurudzira kuzvichengetedza uye kutoita zvirongwa zvokusimudzira kuzvichengetedza, yatingati safeguarding pachirungu. Mungava muzvikoro here, mungava munharaunda dzatinorarama tiri, tive nemapurogiramu anobatsira vana kudzivirira dambudziko risati raitika pane kuti tizorwisana nedambudziko rinenge ratomuka kare.
Zvii zvimwewo zvamuri kukurudzira kuti vana vaite kana vachimbunyikidzwa muDzimba?
Tinokurudzira kuti nyaya yekumbunyikidzwa iyi inoda kufumurwa. Saka vanofanira kuva neushingi hwekutaurira mapurisa uye kubatawo mamwe mabato akaita sechildline pa116, Girl Child paFacebook, kuti vamhangare nyaya dzinenge dzichiitwa pakumbunyikidzwa kwevana ikoko. Kana zvichinetsa, wanai mumwe munhu wekutaura naye wamunoimba naye uye kuti muve nechokwadi chekuti mabatsirwa paitwa chimwe chinhu pakumhangarwa kwenyaya iyoyo. Musatye nekuti mugumisiro wacho unotoita kuti zvinhu zvokunakirei pane kuti murambe makanyarara, nekuti zvinopedzisira zvakwadza upenyu wenyu zvinopetsa zvaita kuti mushungurudzike pakugara kwenyu.
Tichitarisawo mitemo yenyika yakanangana nekodzero dzemwanasikana, mungati iri kunyatsoshanda zvakanaka here?
Pane imwe iri kubatsira yakafanana neEducation Amendment Bill ichangobva kuitwa. Kodzero dzemwanasikana, tinangoti mwana wese kuti awane dzidzo, tirikuona kuti iri kusimudzirwa kwazvo nemutemo womutsva uyu wakagadziriswa. Vana vakukwanisa kuendawo kuzvikoro, kunyange mwana aine pamwiri aakubvumidzwa kuti apedzise chikoro chake, chinova chiri chinhu chakanaka. Mwana anofanira kuwanawo kodzero dzekuti apedze chikoro chake. Kazhinji vanhu taitarisira vanhu kana nanhasi vanongotarisa mwana ano pamwiri kuti mwana uyu akaita musikanzwa, mwana uyu akafunga zvokuzviitira zvepabonde. Asi kazhinji kacho tichiongorora nyaya idzi, vamwe vana vanenge vakasvika pakuita pamwiri ipapo nekumanikidzwa. Saka hatingadi kuti mwana akadaro arasikirwe netarisiro yekudzidzawo. Zvinenge zvichida kuti mwana iye apedzewo chikoro.
Amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network Zimbabwe. Vanga vari parunare muHarare.
Simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri tinosangana zvakare zvondo rekupedzisira tisati tatamba Christmas yegore ra2021. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatinzwe mashoko anobva kuvamwe vafundisi vaitaura nesu mugore rava kupera iri. Reverend Fatima Garikai, kwazisai nokutaura nevatereri vedu.
Regai ndikukwazisai mose ndichiti muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoyera. Tasvika zvakare mukati merimwe gore ratiri kupemberera nguva yeKrisimusi, nguva yatakajairira zvikuru. Patinotanga kuona vanhu vachigadzirira zvinhu zvakasiyana-siyana, zvipangidzo zvinoratidza kuti pane chinhu chikuru choda kutanga kupembererwa. Tinotozviona zvichiitika mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu nemukati menharaunda. Tinoona masaini anoratidza kuti vanhu vane chavari kugadzirira chinhu chikuru. Ndinoda kuti nditaure pane maKristu kuti patiri kugadzirira zviro zvepanyama, ngatidzokerei zvakare tinogadzirira zviro zvepamweya. Titange kugadzirira zvipo zvemweya kuti titange kuzvigashira, kuti Mwari tiuyai mutizadze, Mwari tiuyai mutirangarire nemuto unoshamisa. Tione zvibereko zvitsva zvitange kubarwa zvisina kumbojairirwa nevakatitenderedza, vasina kana kumbobvira vakaona zvese. Zvibereko izvozvo ndozvatakuti ngazvisvika munguva yekuti zvichizvarwa, zvichibarwa, zvichioneka kuti pane chinhu chakanaka chitsva chabarwa pana mai nhingi, pane chitsva chabarwa pana baba nhingi, pane chitsva chabarwa pane mukomana pane musikana nhingi. Izvozvo zvitsva ndozvatamirira, ndozvatakatarisira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka mu2021.
Tinotenda mufundisi Fatima Garikai vari mudunhu reMissouri muno muAmerica. Reverend Levi Kadenge, taurayevozve kuruzhinji rweZimbabwe.
Tasvika munguva yeChristmas, nguva yatinogamuchira chipo chomwanakomana Jesu Kristu wakaunzwa pano naBaba mushure mekunge iye mwanakomana abvuma nokutaurirwa mashoko nedare rokudenga rikati hangatumwe pano pasi ndiani kunogadzirisa zvinhu. Zvino Jesu Kristu vakabvuma kutumwa kuti vagadzirise zvinhu zviri pano pasi, kuti zvibayiro zvisava zvakawanda zvinoparadzirwa ropa, asi ave chibayiro chimwe chete chinopirwa kamwe chete chichifira pasi rose, kuitira kuti isi tipone tive neupenyu hunoendeka. Muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, amen.
Tinotenda zvakare Reverend Levi Kadenge nemashoko avo vari kuHarare kuZimbabwe. Tochienda kuna Reverend Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti makasimba mufundisi Mandisodza, taurai henyu kuvatendi nekuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pezuva ratakatarisana naro iri.
Mufaro wangu kusangana nemi zvakare panguva ino yeKrisimusi. Tichiti Ebenezer, Mwari watigonera, Mwari watirwira kuona zvemukana wekupembera kuzvarwa kwemwanakomana wake. Shoko la Mwari kubva kuna Matthew chapter 2 verse 10 not wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Tinofara nekuti tine zvatakasangana nazvo, tine zvatakaona mugore rino, asi patiri kungwa nhau yekuzvarwa kwaJesu Kristu inhau inongounza mufaro mukati moupenyu hwedu. Ndinokushuvirai mhuri yeZimbabwe kweshe kwamuri ikoko kuti wanai nguva yekufara nekufara kukuru kwazvo, nekuti Jesu wazvarwa, nekuti Jesu wauya kuzotidzikinura. Tinoramba tichirangaridzwa tichifara kuti tavana zvemukana yekurarama zviri maringe nekuda kwaMwari. Tinotenda kuti Mwari wacharamba achitiitira zvakanaka kubva zvino tichienda mberi muzita remunopa raJesu Kristu. Ndatenda
mazvita zvikuru mufundisi Mandisodza. Tinovatenda zvikuru, tinotendawo vamwe vafundisi vose vakatibatsira kunzwisisa shoko raMwari mimwedzi yegore rino. Tinoimba kunzwa kubva kune vamwe vafundisi svondo rinouya. Vatereri, ndinokutendai zvikuru mukutitandadza kwemwedzi yose iyi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai ne Christmas yakanaka vatereri.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Yesu simba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Mumitambo yenhabvu yekaso Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yakunda Cranbourne Bullets 1-0. Manika Diamonds yarwa Highlanders 1-0. Samsori nao zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu ainge aine mukurumbira munyika nepasi rose vadhewa mavhinga vanoradzikwa kuchivhu. Nengo dzezanupf dzokandirana makobvu nematete kuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.